Why, Muri Zimbabwe.
Ndino mukamuchira nechirongwa chedu chevechidiki
chandino kupakurai.
Chondorega-rega. Ine ndini Mike Hove.
Nhasi muchirongwa
tine hurukuro nemukuru wesangano reWe Lead. Muzvare naMatai Kwekweza.
Chikurukura pamusoro pechirongwa chavo chehashtag Youth Quota Zim Campaign.
Muzvare naMatai Kwekweza. Ndino mukamuchira nechirongwa chedu chevechidiki makadeni.
Ndiri kumakadi ndinofara kuva muchirongwa chenyu.
Aiwa, tinofara kukuva nemi nhasi. Tiudzewo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Alright, maita basa. Yanga iri campaign launch. Yanga iri kutarisa kuanaunswa kwakaitwa Kemasi. Akanzi necabinet akapiwa kuvechidiki. Saka takaita campaign launch yedu tichitaura kuti vakanga vachova chivana vadiki vapiwe ma 610 muparliament. Vakange vavhunza ani nekuti isu sevana vechidiki hatina kunge tataurwa nesu. Saka takaita campaign launch yedu musi wa14. Taita campaign yedu musi wa14 takauya ma key demands akaiswa forward nemayouth. Ndichangotaurawo mashomawo. Vachidiki vaitaura kuti vanoda 50-50 representation through an elective youth court. Iyezve vakataura kuti zvona vanoda kuva vaine mukana wekupindawo mukumhanya kuti vapindewo mupublic office. Vaine makore anoitwa iwo 18 sezvo vachikwanisawo kuvhota vane 18. Vachidiki vakaenda futi kunotaura kuti vanoda kuti youth quota iyi isangoiswe kuparliament chete asi ive kugrassroots. Vechidiki vakaisa mademands avo. Tinoramba tichivabvunza kuti vanoda chii kusvika tava nedhokumendi riri kutaura zvinodiwa nevechidiki. Kana tava nedhokumendi riri kutaura zvinodiwa nevechidiki, ticharipura toriendesa kuparliament nehurumende kuti vange vachizvifunga izvozvo.
Chii chiri kuita kuti vechidiki vachene-chene vachiti navowo vanoda kupinda muparamende?
Right, maita basa nemubvunzo wenyu. Zvinoitika ndezvekuti madecisions mazhinji ari kugadzira ramangwana redu sevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa nhasi. Uye madecisions mazhinji anoitwa nevakuru vedu venyika ivavavo anouya achiti affecta ine way yekuti dzimwe nguva inenge iri very negative, asi isu tinenge tichinawo kupiwa mukana wekugarawo mumameetings avo vanenge vachiita vanovaita kuti vasvike pamadecisions avanenge vaita. Zvisinei kudaro, vechidiki vakaonawo kuti we are technically excluded from the system. Tinopaiwo maexamples ekuti zvona hapana wechidiki anokwanisawo kumhanya kuti ave president wenyika nekuti unofanira kunge une 40. Tikatarisawo kuti utewo makomishina, tikatarisawo kuti tiite majudges, pakaiswa an age limit yekunzi unofanira kunge waita makore akati. Ene ndiwo mapositions ekuti pari kuitwa madecisions ari kushepa ramangwana renyika. Chatakarealiza ndechekuti the average age yemaparliamentarians, and this is a global statistic here, UNDP, was that vanenge vaine ma 53 years. Saka tiri kuona kuti madecisions ari kugadzira ramangwana redu ari kuitwa nevanhu vanenge vari disentouch nereality yatinenge tichisangana nayo sevechidiki.
Kunze kwechichemo chekuti maakuda 50% vechidiki muparamende uyezve mumaparastatals akasiyana-siyana, ndezvipiwo zvichemo zvakabuda pane musangano wenyu?
Zvichemo zvikuru zvakanyanya kubuda pane musangano wedu ndezvekuti patinonyanya kunida kuti zvinhu zvevechidiki zvifambe kuti vawanawo mukana wekupinda mupublic office, mainstitutional nemaelectoral reforms anobvisa iwo masystems ari utivasive uye anodzivirira vechidiki kuti vapinde.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, ndaanchikumbira kuti mupe mazwenyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Chandingangotauri ndechekuti tiri kurarama munguva yekuti madecisions ari kugadzira future yevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa as we speak, and youth movement should urgently mobilize to ensure kuti young people ndo vari at the center ekushepa madecisions aya. Saka ndichinge ndadaro, ndinokurudzira vechidiki kuti get involved in the process. We have our hashtags anoti hashtag youth quota zim and hashtag 18rand zim. Join the conversation on Twitter and on Facebook.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Muzvare naMatai Kwekweza, tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Ndinotenda nekundiinvaita kwamaisha.
Mhuri yeZimbabwe, nhasi muchirongwa tanga tine hurukuro nemukuru wesangano reWe Lead, Muzvare naMatai Kwekweza.
ngatisangane muchirongwa chedu chewe chidiki cheTeConnection nemusechipiri apo tisange tichienderera mberi nenyaya iyi tina muzvare namatai kwekweza kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko enyu kustudio 7 kushandisai WhatsApp panhamba dzinoti +12024650318 nguva ndiyo yadyanana anokuonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove zvosangana nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection mhuri yeZimbabwe bye bye.